chaitika ndezvekuti vanhu vachataka kuregister kuvota, asi munhu anoregister kwaanoda kuregister. Hazvina dambudziko rekuti anoregister papolling station pari kunovhotera, kwete. Saka ngatiti munhu anogara kwaChivi ende ari muHarare, awana mukana wekuregister kuvota ari muHarare, anongotaura chete kuti ndinobva mubhuku rakati, obva aregister ipapo. System yacho inoposta zarati ikoko. Ndiyo chinhu chekutanga ichocho. Tawirirana zvakare kuti mapato ezvematongerwo enyika achava nechekuita nekudzidzisa vanhu kuvhota pasina kusunga nemapurisa. Tikawirirana zvakare kuti kuprovincial level kunenge kuine makomiti. Saka izvozvo tawirirana kuti ndozvazvinenge zvichiita izvozvo. Asi pane nyaya yatisatapedzerana zvakakwana, inyaya yediaspora vote. Zveti yabvuma kuti diaspora vote inofanira kunge iriko. Asi yaisa mutemo wokuti nokuti pane zvakasiya zvatongwa naChief Justice Chidya usiku zvekuti vanhu vekudiaspora vanoda kuvhota vanoregistera muno vouya vovhotera muno, isu tiri kuti kwete, vanhu vari kudiaspora vanofanira kuvhotera iko. Uyezve vaChidya usiku vakaisa mutongo uyu pasati pane bumbiro remutemo idzva. Saka tawirirana kuti nyaya yekuti diaspora vote ichafambiswa sei, ichadhirwa nayo neconstitutional court. Zeti yati kana constitutional court yapa mutongo iwoyo, zeti ichatedzera mutongo iwoyo.
Pane zvese zvamataura izvi, mawirirana here semapato?
Pane zvese zvitawirirana tese, asi kune zvatisati tapedzerana, zvatiri kuti tinoda kuzowirirana ndezvokuti muprovinsi mega mega muchaya nemavota registration center mangani, nokuti kune kumwe kwanga kuine mavota registration center akawanda kudarika kumwe. Asi zvatazowirirana nezeki ndezvokuti mapato achadzoka onotaurirana, ouya achiwirirana kuti pakati ndo panofanira kuenda registration center, pakati ndo panofanira kuenda registration center. Saka tine 1 week yekuti tiise gwaro redu semapato ese ezvematongerwo enyika kuzeki.
Iyo zeki iri kuti iwo panyaya yekuti sarudzo dzinge dzakachena, nokuti ndozvimwe zvezvinhu zvamaa muchichema nazvo.
Kutaura kwavari kuita vari kuti ivo vari kuda sarudzo dzakachena, ende vari kuti ngatibatsiranei kugadzira sarudzo dzakachena. Vari kuti sarudzo dzakachena idzi dzinokwanisika chete kana mapato ezvematongerwo enyika achiwirirana kuti dzive dziri sarudzo dzakachena, vogadzira mutemo wekuti vanosungana nemutemo iwoyo. Saka tinowirirana nazvo kuti ngazvive zvinoincluda munhu wese. Asi chatanyanya kufarira ndechokuti mapato ezvematongerwo enyika, mapato asina zvaakarerekera ma-non-governmental organizations pamwe chete nehurumende pamwe chete nezeki, vachafamba vachidzidzisa vanhu nyaya yokuti vanhu vaende kunoregista kunovhota. Nhamba yevanhu vanzi vacharegista kunovhota iri kufungidzirwa pamwe chete i7 million voters, asi iyi haisi kuincluda vanhu vari kudiaspora. Saka 7 million people vemuZimbabwe munomu vanofanira kuregista kuvhota. Asi sokutaura kwandaita kuya kuya ndezvekuti munhu ari pamusika weMbare akamirira bhazi rake rekuenda kunyanga anokwanisa kutongoenda pasenda iri muMbare imomo, otaura kuti ndinobva kwakazozo kuwadhi ye3 kunyanga mubhuku ranhingi, anobva atoregista ikoko kwaataura ikoko.